Kwasara mazuva mashoma kuti tisvike muzuva ra25 zvita rinocherechedzwa Kisimusi iro rakatangwa mugore ra336 munguva yamambo wechiRoma ainzi Emperor Constantine akava mambo wekutanga wechiKristu pasi rino. Ibesanwa mumaguta, mumigwagwa nekumatunhu agere veruzhinji negadziriro dzezuva iri. Mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato rinokutonga rezanupf vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo rinokurudzira mhuri yese yeZimbabwe kuti ive nezororo rekisimusi rakanaka, asi vanhu vasakanganwa kuti gore rinouya vagadzirire kunonyoresa nekuzopinda musarudzo.
Mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai kumativi mana enyika navose vari kunze kwenyika vangadai vari kutibata uyezve vasina kukwanisa kuuya kunge vachisangana pamwe chete nehama dzavo muhoridhe yedu yakakura yokuzvo zvarwa kumwana komana waMwari Jesu Kristu panguva yeChristmas. Musangano weZANUPF unokushuvirai kuva neholiday yakanaka kwazvo. Tinokushuvirai kuti mufambe zvakanaka mumigwagwa. Kunyangwe mhamba ikakubatai, asi tinokumbira kuti mufambe zvakanaka musvike mamurera penyu. Jehovha wehondo akufambisei neruoko rwake rune simba. Asi ndinokukurudzirai zvekare, takamirira musangano weZANUPF, kuti musakanganwa kuti gore rinouya kune nhimbe iriko. Tinosangana kunovhota. Naizvozvo ngatiinde tinonyoresa kuvhota. Vasati vanyoresa kuvhota vangava vari musangano, tinokurudzirai kuti munorejista kuvhota. Vamunangagwa vanokushuvirai zororo rakanaka. Musangano weZANUPF unokushuvirai zororo rakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato guru rinopikisa reCCC muzvare Fadzai Mahere vanga vati vachatipa mashoko avo eKisimusi, asi vanga vasati vaita izvi pataenda pamhepo. Asi vanotungamira rimwe webato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vaCharles Muchineripi Mutama vanoti bato ravo rinoshuvirawo veruzhinji, Kisimusi yakanaka uye vanhu vagare nerunyararo chero vachipokana pamaonero nepamafungiro.
Ndoda kukwazisa zvizvarwa zvose zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa neizvo zviri munyika yedu, vose vari mumapato akasiyana-siyana. Ndinokuchingamidzai ndichiti muve neKrismasi yakanaka negoredzwa rakanaka mumigwagwa. Tifambe takachengetedzwa naMwari, tigofara zvine mwero, asi mugoredzwa ra2023 tive nerunyararo mukuyarana munyaya dzezvematongerwo enyika nekushandira nyika yedu takabatana sevana veZimbabwe.
Vataura vakamirira vanotengesa pamisika vachitungamira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VESET vaSamuel Wadzai vakurudzira vanotengesa nevane mabhinda uko kuti vatore mukana uyu kuti vazorore vatange gore rinouya vaine simba idzva.
Kurudziro chedu ichocho chokuti matambudziko tinoziva aripo akawanda, but mukana wokuembera nehama neshamwari wokuzorora. Saka tinokurudzira mamembers edu kwese kwavari nyika yose kuti ine zvoro rakanaka munzira umu. Ngatifambe zvakanaka tamhanya nedzimota tisvikitirwa so that panouya gore rinotanga kushanda futi tishandira mhuri dzedu chienda.
Vanotungamirira sangano remubatanidzwa wevarimi reIntegrated Commercial Farmers Union amai Maiwepi GT vanoti vanoshuvira varimi nemhuri yose yeZimbabwe zororo rakanaka.
Muzororo rino ndinoti kuvarimi navose vanhu vari kufamba, chengetedzai upenyu hwenyu nehwevamwe nekusama hanya kana kunwa vachityaira. Ivai nezororo rakakomborerwa, tisangane mugore rinotevera nyama nemweya zviri pamwe.
Vaimbove murairidzi kwemakore akawanda vave pamudyandigere Mbuya Mawire vanoti Kisimusi yanhasi yasiyana zvikuru neyakare.
Kisimusi inguva yatinorangarira kuzvarwa kwomuponesi tichidya nekunwa sezvataita makare, kuti taenda imba neimba tichidya kwaura wangombe kwaura wambudzi zvingwa zvichiswa murusero, vanomwa doro tichinamata tichidya. Kirisimasi yaiye zvino yasiyana, ichafarirwa nevashoma nokuti mari yanga isingabatiki vanosevenza vashoma. Izvo zvinhu zvaidhura, vamwe vakanga vaunganidza zvishoma kudzimwa-dzimwa kwemagetsi kwekuti kwaita 21 hours kana zuva rose, kwakaoresa nyama dzaida kudyiwa paKrisimasi. Zvisinei, tinongofara nekunamata kuti Krisimasi yasvika.
Vachipendera mufundisi mukuru wekereke yeGrace Ablaze Ministries International vanorwirawo kodzero dzevanhu Bishop Anselio Magaya vati zuva reKisimusi zuva rakakosha kukosha zvikuru muupenyu hwevakristu pasi rese. Chero zvadzo vazhinji vasingarinzwisisi.
Tiri kurangarira yatinoti muchirungu incarnation, kukuva kwamwari pakati pevanhu kupfurikidza nekudini nokuzvarwa kwaKristu Jesu. Tinoipemberera nekutenda Mwari nokuda kwechipo chatakapiwa chaKristu Jesu. Christmas haisi nguva yekumwa wawa nekuita upombwe. So Mwari vekudenga vatiitira zvakanaka patiri kupemberera kuzvarwa kwaKristu Jesu kuti zvivi zvedu zvizoregererwa nokufa kwavo.
Mapurisa anoyambira vose vari kufamba kuti vafambe zvakanaka mumigwagwa. Veutano vachikurudzira vanotora zvinodhaka kuti vatore zvine mwero. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.